Musangano uyu ndokuti tigare pasi tionasane kuti zvinhu zvakamira sei kusaidi rehurumende ivo vachipawo dunha dzavo kwatiri. Vese vakadaro vakamirira vashandi vehurumende toona kuti chii chinogona kuitika kuitira kuti tisvike pakuwirirana. Isu sehurumende tinofanira kuvaratidza mamiriro akaita zvinhu, mamiriro akaita ikonomi, mamiriro akaita bhajeti redu, kuti vanzwisise kuti kana hurumende ichiti patakakupai ipapo pakatidzame, saka ivo vanofanirawo kunzwisisa. Chikuda ndechekuti shandi hurumende pamwe chete nevana muzvina bhizinesi vagare pasi, tive isu tinokwanisa kugadzirisa kuti nyika ive nestability, even currency yedu ive nestability, kuitira kuti vashandi vasaramba vachingochema nekuchema nekuchema nguva dzese. Saka musangano iwoyu ndozvawakakoshera.
Saka muchidimu honorable, muri kuti here musangano wakanangana nekuti hurumende izivise vashandi kuti haisi kukwanisa kuvapa zvavari kuda iye zvino?
Handina kudaro, ndati kumativi ese hurumende inofanira kuteerera vashandiwo voteerera. Hurumende kana yateerera, kana paine zvimwe zvainokwanisa kuita yoita, kuitira kuti maconditions of service evashandi ave nani. Asi vashandiwo ngavatarise vaone kuti nyika yedu yakamira papi in terms of economy yedu, in terms of fiscus yedu. Chinogona kuitwa iko zvino nenyika ndechipi tisingadzvinyi ikonomi yenyika? Saka tiri kuti kumasaidzi kwese ngatitarisei tione kuti chii chingakwanisa kuti chiitike iko zvino.